Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinenge dzichiita neupenyu hwevanhu ndendiso tiri kureva kuti Livingston papa nenguva yakareba asingazikani paari akavhanikwa mapfupa mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA saka ii zvekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanda kukasika zviva kuti saka zvaapapi nyangewe nharaunda vanda kuziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti munyewo ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanyakosha saka pese panonzi pasakatika munhu tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho saka nyaya yaLivingston inge yakutirwadza kuti from December last year up to September this 10 months down the line tasati taita conclusion ndosaka takati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei tiri kuwanisa chii tiri kuwanonota ndechipi zvavakwanisa kuita ndezvipi nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa pane kuti tingonyarara tichiti achazotipa mhinduro
makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe
vakazembe kazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti vakabuda nei kubva muongororo yavakaita taitarisira kuti umwe musi vanouya nhasi pati nhasi inenge rizvara recabineti then mangwana tichaona kuti pavachauya kumaquestion time wangadaro vachiuya vakatorongedzera mhinduro nekuti ndo mazuva ekutotanga after taireiza atirikutarisira kuti vauya vachitipindura kuti nhasi vanga vasiko asi mangwana vanowanzouya saka tichatarisira kuti pavanouya mangwana ipapa vanofanira kuti vaparure mhinduro yaLivingston pamwe chete unoziva president kune matwins ekemacousins ekabenze vakaurayiwa vana vadiki gore rapera muna April asati tazoziva kuti zvakazofamba sei gore rapfuura racho kwakwashayika tapfuura makore kwamurehwa uko saka ingori nyaya dzekungoti vanhu vanokondwa votsakatika potoshaya kuzivikanwa nenyika yese kuti matanho azotorwa nemapurisa ndeapi zvinova zvinova zvaita kuti upenyu hwevanhu hwemuzimbabwe huragidze kuti hausi kukosheswa nehurumende nekuti dzimwe hurumende kana zvakadaro zvangoitika unotoona vachimhanya vachikurumidza kuisa maupdate
asi kamapurisa ari kuti ari kuferefeta nyaya iyi vasaruwaka
yestandard mhinduroka iyo ferefeta ikamuchitiudza kuti maapati havangangonzi bva pavakatanga vachingori pekutangira tinodawo maregular update unoona blessing zvakafanana nekutsakatika kwakaita jamara itai mapurisa anga akawimbisa kuti aizopa report kwazbc pamwepo nemaregular update kumhuri yezimbabwe muparliament but pato nemakore anoraudzira havasati vatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikoko kune kuraidza kuti havana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata chinhu zvavaya vataura kuti tatsvaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isu tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita tinoita kutoti hainyaya yavatotsveta havasina basa nayo